kuenda kunze kunenge kuri kuedzawo kuenda kunoshambadza nyika, kuenda kunotauriranawo nevamwe kuti vaonerewo maonero ekuti tinogona kuita ushamwari hunopa business munyika. Asi pari zvino hatidedi kunyeberana upenyu hwetourism muZimbabwe wakati womei, nokuti sezvamunongoona even ndege chaidzo dzava nedambudziko rekuti dzive dzine nzira dzokupinda nadzo muZimbabwe pamusana pezvikwereti nezvimwe zvatiremera munyika. Asi hatiregere kuenda kunoshambadza, kuendawo kunokumbirawo kune vangu kuti ngatibatsiranei pakuti basa iri rifambe zvakanaka.
Ruzhinji ruri kuchema nenzara nenhamo munyika kuti zvinhu zvakaoma. Hazviiti rerukiri here senyika kuti kuendawo kana munhu mumwe chete kana vashoma pane kufamba vanhu vakawanda kudaro?
Ya, iro idama chairo chokwadi, nokuti zvinhu zviri kurema. Zvamunoona zvatambotaura kuti muno munyika hatina yedu ndege chaiyo inosvika kunyange kunyika dzevamwe kure ikoko. Saka zvinenge zvichitoreva kuti kufamba nezvevamwe zvinenge zvichibhadharwa. Hongu kunotsvaga bhizinesi kunenge kwakanaka, asi kukaendawo vashoma ndonei mutoona kuti nyange isu sekomiti yenyu yeparliament hatina kunge takokwawo parwendo irworwo.
Mumafambisirwe anoitwa nyaya dzetourism muZimbabwe, imimi sekomiti inoona nezvetourism iyi, ruoko rwenyu runenge rwuri papi?
Isu tinenge tichifanira kuona kuti kudyidzana kwedu nevashanyi kufambe zvakanaka, nokuti tourism ibanhiko rinotounza mari yakanaka chaizvo munyika. Asi tazotarisa manje kumitemo yedu yenyika, kunyanya kana takatarisana nemiripo mataxes edu anoti kwirei kupfuura evamwe. Saizvozvo pane kuchema kuripo kwokuti kunyange neministry yedu inoti vaenzi vanouya vanobhadhariswa tax yemakandinzwani yekungosvika munyika, yavanoita arrival tax, yanga iri pa 15%, zvisingaitwe dzimwe nguva nedzimwe nyika.